campaign is beginning to go in the opposite direction. You know, so the Biden, the Wangawachi report, the Trump running the Wangawaku Tunga Mira Kumberi. I see. Tarakuona kunge mai harisi kupira zvavapinda vanenge vaexcita base yemademocrats nevamwewo vasiri mademocrats vamwe vari maindependents nevamwewo marepublicans kuti vavatsigire saka ndirikuona vatrump vanenge vakuita vakutsvaga kuti vangadzokesei mukukwikwidza umu
pane zvingaitwa here naivo vadonald trump zvingakwanisi kuwanikwawo zvichifadza vatingati vai vatsigiri vavo uyezve naivo amai Kamala Harris munovaona vachizowanikwa vachisarudzwa here svondo rinouya kuconvention yemademocrats
zvingangoitwa navatrump ndingangoti dai vakaregera nyaya yekushoropodza kana kutuka mai Harris nokuti tinoziva kuti madzimai emuno ndiwo anowanzodecida election vakatuka kana kushoropodza kana kunyomba hazvisi kuvabatsira ngavastike to policies mai Harris handikuona kunge zvatongova clear kuti vachasarudzwa nokuti madelegates ese angari ababa Biden akauya kwavari
asi ka vamwe vanoti muno muamerica nyaya yemapolls dzimwe dzenguva hainyatsotaura zvinozoitika pasarudzo imi munoona sei
ichocho ichokwadi nokuti kazhinji zhinji mapolls anowanzotaura zvimwe zvinhu vanhu vogoita zvimwe zvinhu kana vapinda muballot box nakira kuti tione mapolicies munhu wese anenge achikwikwidza tinoziva kuti izvo 2016 takaona mai Hillary Clinton vachinzi ndo vanenge vachahwina by 60% nemapolls asi vatrump vakauya vakatora chinhu 2022 tikaona zvichinzi pachaita red wave asi hapana zvakaitika saka mapolls munhu anenge achitaura neanenge achibvunza vacho havanyanyotaura chokwadi kazhinji saka ichokwadi kuti mapolls haanyanyotaura chokwadi.